Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 3 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valukumalava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamudyandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotoresa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare reSupreme Court. Vanhu vashanu vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika kuMashonaland West. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valukumalava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda kumudyandigere kubva musi wachivabvu 15 kwatanga mudare repamusoro nhasi. Asi mumwe mutongi wedare iri achizvibvisa pachikwata chevatongi vari kunzwa nyaya iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nyaya iyi yanga ichifanira kunzwikwa nechikwata chevatongi vatatu vakapihwa nyaya iyi nemukuru wevatongi vedare repamusoro kuti vanzwe chikumbiro ichi, asi umwe wevatongi ava vawebsa chinamhora vageza maoko avo panyaya iyi. Izvi zvinotevera chikumbiro chasvitswa kudare negweta ravamusa Kika, avo vakasvitsa chikumbiro ichi kudare advocate Tavani Mpofu chekuti vachinamhora vazvibvise munyaya iyi sezvo vakaita musangano nemunyori wemujudicial services commission vaWalter Chikwana nemuvhuro Svondo Rino. Ivo vachikwana na vachina mhora vachiziva kuti Judicial Services Commission yakadomwa mumapepa ari pamberi pedare. Mushure mekugeza maoko kwaita vachina mhora panyaya iyi, gweta ravamalava advocate Louis Uriri vasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi isaenderere mberi nevatongi vaviri, asi vatongi ava amai Emitsanga naamai Sylvia Chirau Mugomba vatura mutongo wekuti hapana chinovatadzisa kunzwa nyaya iyi sezvo nyaya dzakadai dzichigara dzichingonzwikwa kana nemutongi mumwe chete. Mukusvitsa chikumbiro kudare chekuti vamalava vanzi vakazvidza dare, advocate Mpofu vati vamalava vakazvidza dare nekusatevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika kubva musi wachivabvu 15 pavakasvitsa makore makumi manomwe kubudikidza nekuenda kubasa kwavari kuita. Ipo paine mutongo wakadai, vamupofu vatiwo mutongo wakaturwa nedare wakanyorwa pasina kupokana nawo sezvo vamalava vasina kuisa mapepa ekupikisa nyaya iyi kudare, uye mutongo wakaturwa nedare mutongo usingachinjike kana kuti declarator. As advocate Uriri vati mutongo uyu uri kupikiswa mudare reSupreme Court zvichireva kuti mutongo uyu wakabva wasendekwa parutivi nekukwidzwa kwakaitwa nyaya iyi kudare reSupreme Court, vachiti izvi zvinoreva kuti mutongo uyu hauchashande kunze kwakunge nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reSupreme Court yaraswa. Gweta regurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vatembi Nkosi Magwaliba vati mutongo wakaturwa nedare repamusoro hauna zvawakarambidza vamalava kuti vasaite, saka nokudaro havanganzi vakazvidza dare. Amai Tsangana amai Chirau Mugomba vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi rimwe zuva. Zvichakadai pane vatongi vatanhatu vatoreswa mhiko nhasi kuve vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court vanoti vaGeorge Chiweshe, avo vanga vari mutungamiri wevatongi vedare repamusoro reHigh Court, amai Felicitas Chatukuta, vasame Okudya, vaJoseph Musakwa, vaAlphas Chitakunye naamai Hlekane Mwayera. Vatongi ava vatora mhiko pamberi pemutevedzeri wemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza pachitiko chaitwa vamalava vasipo. Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kuchaita kuti nyaya dzikurumidze kufamba mumatare.
Izvi zvakatinakira isusu pakuti tine nyaya dzakawanda dziri kudare reSupreme Court, uyezve vatongi vedu vanga vasara vashoma mushure mokunge vamwe vavo vakasimudzirwa vachiiswa kudare guru reConstitutional Court. Saka izvi zvinoreva izvo kuti maoko awanda, basa rachaitwa nevanhu vakawanda, tichipawo mukana kuvanhu veZimbabwe wokuti nyaya dzavo dzitongwe nenguva pfupi pasina kunyanya kurebesa nyaya dzisati dzapinda mumatare.
Amai Mabhiza vatiwo kusavepo kwavamalava hakureve kuti vanga vasiri pabasa.
Hongu mukuru wevatongi watinoti Chief Justice vanga vasipo pachirongwa chanhasi, asi izvi hazvirevi izvo kuti havaziri pabasa. Varipo pabasa, mutemo unovabvumira kusarudza any senior judge, most senior judge watingati mutevedzeri wavo, kuti avabatire basa kana vachinge vasingakwanisi kuvepo panguva inenge ichiitika basa racho. Saka constitution yedu inotova negwaro pasection 185 subsection 2 rinotobvumidza kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka hazvirevi kwete kuti Chief Justice havasi pabasa, vatoripo pabasa, uyezve mutemo wavo vasungiri kupa chikonzero chokuti sei vapa mudiki wavo kuti avabatire basa panguva iyoyo.
Asi Advocate Mpofu vaudza dare repamusoro kuti nekusaenda kwavaita pakutora mhiko kwaitwa nevatongi ava nhasi, hapana changazvitadza vamalava kutevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakange vasisiri mukuru wevatongi munyika. Vatongi vatoreswa mhiko nhasi ava ndio vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare reSupreme Court nehurumende chekuti mutongo wekuendesa vamalava kumudya ndigere uraswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti tsika nemagariro evanhu pamwe nezvekushanyirana zvinhu zvakakosha mukubatsira kusimudzira upfumi munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo, chirongwa cheBulawayo Arts Festival pamwe neCultural Heritage Corridor muCity Hall muguta reBulawayo nhasi, vaMunangagwa vati hurumende yavo ine donzvo rekusimudzira zvemitambo, tsika nemagariro pamwe nezvekushanyirana senzira yekuedza kuti munyika muve nemabasa akawanda. Vati tsika nemagariro evanhu hazvingobatsiri chete mukuti vanhu vachengetedze tsika nehunhu hwavo, asi kuti zvinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika.
The development of the creative and cultural industries, as well as domestic tourism, remains a collective responsibility for us all, government, stakeholders, and the private sector. Culture is an important pillar for sustainable socio-economic development.
VaMunangagwa avo vawana mukana wekushanyira nzvimbo dzakasiyana siyana vati vafara zvikuru kuwana mukana wekuve pachiitiko ichi, vachiti guta reBulawayo rinokodzera kuve iro rinove nechirongwa chakadai sezvo riri iro guta rine mukurumbira munyaya dzezvemitambo pamwe netsika nemagariro evanhu. Vatiwo muguta reBulawayo mune vanhu vemarudzi akasiyana siyana vanogarisana pamwe chete zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kutora danho rekubvisa mutero wevalue added tax kumabhizimisi ane chekuita nezvekushanyirana, kusanganisira vane dzimba dzekurara, senzira yekukurudzira veruzhinji munyika kuti vashanyire nzvimbo dzakasiyana-siyana vasingachemi-chemi nezvemitengo inodhura. VaMunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere checovid-19 sezvo chichiri kuramba chichitekeshera.
I urge the nation to continue adhering to the World Health Organization guidelines and protocols. During the course of the month, we will be receiving more vaccine doses. The city of Bulawayo is set to host major economic activities, and I urge all those who are eligible to get vaccinated to ensure that the province attains herd immunity.
Mumwe anoita zvemitambo uye ariwo mutapi wenhau Emmanuel Ngomo ati anotsigira donzvo rehurumende rekuedza kusimudzira zvetsika nemitambo, achiti nyika dzakabudirira dzinowana mari yakawanda kubva kuzvinhu izvi.
Kune dzimwe nyika mapolicies, mitemo yakawanda iripo inosungira hurumende kuti inge ichiisa mari yakawanda muma industries iwayaya izva zvingobatsiri ma artists asi zvinobatsira iyo hurumende kuti iwane revenue yakati one day saka zvakakosha kuti zvisangoperera pakutaura
chirongwa cheulayo arts festival chakatanga kuitwa gore rapera senzira yekuedza kusimudzira mabasa ezvetsika nemitambo chirongwa chegore rino chakatanga nemusi wechipiri uye chiri kupera nemusi wemugovera ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.
Vanhu vashanu kusanganisira mudzimai akazvitakura vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika paBuffalo Downs kuMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava vainge vachibva kuchipatara chemukaroi vari mumotokari inotakura varwere vachienda kuchipatara chikuru chemuchinhoi sezvo vaviri vavo vanga varwarisa. Vanhu vana vanoti mutyairi wemotokari inotakura varwere, mukoti nevarwere vaviri vakafira panzvimbo yakaitika tsaona iyi. Asi mudzimai ainge akazvitakura akazofa ave kuendeswa kuHarare kunorapwa maronda ekukuvara. Zvinonzi motokari inotakura varwere yakabonderana negonyeti. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vavhuma kuti chokwadi kuti vanhu vafa vave vashanu. Asi vati havasati vave kuzivisa veruzhinji mazita evanhu vafa sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzaziviswa. Mune imwe yenyaya kanzuro yechinhoi inoti iri kushushikana zvikuru nekuparadzwa kuri kuitwa midziyo nezvivakwa zvekanzuro izvo zviri kuita kuti kanzuro irasikirwe nezviuru zvemadhora. Mutauriri wekanzuro vatichawana mulauzi vakaudza vatori venhau marume zuro kuti vamwe vanhu vari kuboora pombi dzemvura kuti vawane mvura vasingabhadhare. Asi vakati chave kunyanya kuvanetsa ndechekuti vamwe vagari vave kuboora pombi dzinofambisa tsvina vachitora mvura yacho kudiridzisa magadheni avo izvo zvinokonzeresa zvirwere.
Aidha vanokanda matombo kuti aputike kana kuti vanoitai kutsemura. Izvi zvinokonzera kuti siwejiya inge ichienda muzviminda zvavo zvavanenge vachirima mutauni. Saka tiri kuona riri dambudziko rakanyanyisa.
Vamulauzi vakati kanzuro yavo yave kudzidzisa vagari kukosha kwekuraswa kwetsvina zvakanaka senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwepombi dzetsvina.
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kuedza kugadzirisa mavanenge vatema muya, asi tiri kudzidzisa vanhu kuti kwete ngatiregerei kukanganisa infrastructure yedu nekuda kwekuti tinoda kuita kurima kunongobatsira vanhu vashomanene.
Mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti dambudziko rekuputika kwepombi dzetsvina rinowedzera zvirwere zvemanyoka muguta. Dr. Matarutse vanoti kanzuro inofanirwa kutaura kubazi rinoona nezvematunhu kuitira kuti riyamurwe nehurumende. Kanzuro inoti iri kurasikirwa nemari yemunyika inodarika mazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora emunyika iyo inogona kunge ichishandiswa pakuchenesa mvura kunoda mamiriyoni maviri emadhora emunyika mwedzi wega wega. Kanzuro iyi inoti iri kugara yakabirwa matransforma emvura ayo anodhura zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro wakare. Izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 1599. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe pazviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine makumi matatu nemumwe, kana kuti 39,031. Vapora munyika vari pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nemumwe, kana kuti 36,661. Kushika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezviviri nemazana maviri ane makumi mana nevaviri, kana kuti 682,242. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni 10 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Yashika nguya kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muNigeria vava kuti vadzidzi 136 vakapambwa nemusi wesvondo pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger. Asi hurumende yakambenge yati vadzidzi 200 ndo vainge vapambwa. Mapurisa akawanda akaungana nezuro manheru muguta reWilmington mudunhu reDelaware muAmerica zvichitevera kupfurwa kwemapurisa matatu ayo akanga aenda kunobatsira mushure mekukumbirwa kuita izvi. Vechidiki musarudzo kunonzi kwakakosha zvikuru munyika dzose dzinenge dzichiita sarudzo, sezvo kazhinji kacho bato rinenge riine rutsigiro rwevechidiki rwakawanda richikwanisa kukunda mumatunhu akawanda. Asi dambudziko guru rinonziwo riri pakuti vechidiki ava vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhotera mapato avo avanoda. Vakawanda vanonzi vanofunga nezvesarudzo vachitarisa zuva rekuvhota, asi vachikanganwa kuti kune gadziriro dzinoitwa dzakafanana nekunyoresa kuvhota zuva resarudzo richati rasvika. Vemapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira vechidiki kuti vatotanga kunyoresa kuvhota kunyange hazvo sarudzo dzichiri makore maviri kuti dzizoitwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku pamwe nemumwe wevechidiki vebato rezano PF vaArchford Gowuriro ava neyanyozivikanwa nerekuti tiri musango hwenje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaduku kuti vari kufambisa sei basa rekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Ndingati isu sevechidiki tinotarisira kuti nyika ienderere mberi kuita budiriro panyaya dzekuisa ruzhinji nyaya dzedemokirasi, kunge vanhu vachikwanisa kunovhota. Asi kuti vanhu vakwanise kuvhota, mitemo yedu tinofanira kunge wakarejesa kuvhota. Kubvira Zimbabwe payawana kuzvitonga, chimwe chezvinhu zviri pamusoro-soro panhongonya kuve tiri vanhu vari independent kunge tichikwanisa kuvhota. Zvekuti munhu kana achipuwa ruremekedzo rwokuti i-citizen, mugari wenyika, kunge achikwanisa kuvhota. Saka tinozviona zviri zvinhu zvinokosha kuti maZimbabweans akwanise kunovhota. Tiri munyaya dzekuvhota izvozvo tinoziva zvakare kuti vamwewo vanenge vakambovhota vachivhotazve vane kakuneta kavanenge vaita, uyewo vamwe vacho vakwegura zvekuti vanenge vakuti aiwa hazvina zvatinotibatsira. Asi tinoona kuti vechidiki kunyanya vanotanga kufira kutanga vachinge vasvika makore 8 kusvika pa35 ndo vatakanyanya kutarisira kuti ndo vanoita kuti budiriro iendere mberi. Saka ndo vatakanyanya kunanga maprograms edu evota registration.
Regai tinzwe kuna mukoma Guriro. Munoti vaGuriro nenyaya yekurudzira yekuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota nemashoko ataurwa navaMaduku?
Tinoti mashoko ataurwa navaMaduku akaisvonaka zvakaipa. Ende isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota. Takatarisana nechinangwa chedu chekuda 7 million votes. 7 million votes hadziwanikwe kana vanhu vasina kuvhota. Saka isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu yeshari vanyuwani vava vachine mukaka pamhino vari kukwanisa makore kuti vange vachirejesa kuti vavhote kau kekutanga. Ndo vanhu vati kutokurudzira izvezvi kuti ngavanovhota, nevamwe vakavhota kumasuroko ngavacheke mazita avo kuti arime here muvoters roll. Inini rangu ndakatoricheka, panotori nelingi iripo yekuzeki inotoratidza kuti iwo unocheka zita rako kuona kuti wakarejesa kuvhota here. Saka isu seZanu PF tichida 7 million votes dzatiri kuda, hadzingodonhe mudenga, hadzisi kuti dzinenge dzichizobva kupi, dzinotobva pavanhu vari kuvhota. Saka isu totokurudzira vanhu kuti shuwa vanhu ngavarejese vavhote.
Vama juku, nyairu ya nyuchemwa nevanu nde mitemwe sarudzo kuwandudzwa kwayo. Vamwe vanoti azvibatsire kuti ndiende kunonyoresa kuvhota kana mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. Inyaya here dzamuri kusangana nadzo pamuri kufamba muchikurudzira vanhu kunonyoresa kuvhota?
Tingati muZimbabwe munomwe haisi nyaya itsvai kutaura nenyaya dzesarudzo. Isu semasangano akazvimirira ega, ndinofara kuti mukoma tiri musango vari kutaura nenyaya dzekuti ZANU-PF kutarisira mavhota akasvika 7 miliyoni. Tiri kuona mamwe mapato akawanda wanda munyika ari kutarisirawo zvikamu zvakati kuti. Tiroda kuti vari kutiteerera vazive kuti kana vari kukwikwidzana vachinge vawanda panenge paane makwikwi. Isu tinoda kuti munhu ari kunovhota, ari kurejesa kuvhota, ange ari munhu atinoti isusu citizen. Nevakawanda vanenge vangoti pakuvhota kwavo havana chimwe chavanoziva kunze kwekunokanda vhoti ravo. Saka zvinoita kuti patinenge tichigadzirira isu tinoda kuti tinge tiine chikamu chatinoti vhota education. Ichisangana nezvinoti civic education. Zvinozvona zviri zvinhu zvakakosha nekuti pane mamwe maelections anga achiitika makore aperayo, nyaya yekurejesa kuvhota iyoyo inyaya yanga ichinetsa. Nekuti zvinhu zvinodiwa kuti munhu anorejesa kuvhota zvaiwanda zvekuti taizopedzisira pamwe purosesi iyo yekuti kurejesa kuvhota inenge isiri purosesi yakajeka, isiri purosesi inozivikanwa. Vamwe ndo vaidzi kana vachinyoreswa mumaraini vanenge vachinzi muda kupiwa chibage kana kuti vozoona mazita avo atove mavhotasi.
Tinzwe kuna vaguriro, munoti vaguriro.
Ngati nyaya iri kutogona mukoma vangava havo vachitivo havana kwavakarerekera, asi inini pakutaura kwavo ndinotozoona kuti munhu uyu ane kwavakarerekera, sezvo edu isusu sevanotongwa tichinatsoziva kuti manani government organization vanoti vakazvimiririra vane mafunds avanenge vachiwanawo from the likes of an America. So tichidzoka panhau yamuri kutaura yeregistration, hakuna vanhu vanonzi ngavapiwe chibage then vachinyoresa chibage vozona vavavhotasiro, hakuna zvakadaro. Avo mashoko ende manyepo evanhu vanenge vachitsvaga kuda kusvibisa hurumende yakanaka yeZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti eko zvino hakuna zvinhu zvakadaro. Zvinoti Zimbabwe yakamuva kubva kare nayo yaenda paelektroniki yokuti kana uchida kucheka sara kunoricheka pafoni pako uri kumba woona kuti warejesa. Izvezvo vanhu vari kuenda kunorejesa izvizvi zvika vari kuenda vari kunosvika vachirejesa, hapana kana laini rinenge ripa, hapana kana kunzi mukuenda nechibage. Saka ndinoti izvozvo kuti vanhu kurejesa hazvina kujeka, ndinoti manyepo evanhu vanenge vaida kuzama kutibisa hurumende vachivanda vari chiti manani gavhumenda wemacivil society, asi ivo vane kwavakarerekera.
Vanga vari vechidiki veZANU PF vaAchford Guriro vanonyanyozivikanwa nerekuti tiri musango wenje vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Madhuku vari parunare zvakare neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai viti vanoti mutemo wechimbi-chimbi wakadzikwa wekutara mitengo yezvinhu munongedzo wekuti hurumende yatadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mashoko aya anopesana nezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, avo vakaudza vanoita zvekushanyirwa kwenyika svondo rapera kuti upfumi hwagadzikana uye mutemo uyu unobatsira kusimbaradza upfumi. Svondo rapera hurumende yakadzika mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 unosungira vemabhizimusi vose kuti vatengese zvinhu nemutengo wedhora rekuAmerica wepamusika weReserve Bank Foreign Currency Auction kwete wepamusika wemukoto. Vabiti vanoti vanowiriranawo neveZimbabwe Lawyers for Human Rights vakakwira kudare repamusoro neZuro vachipikisa mutemo mutsva uyu vachiti unotyora bumbiro remitemo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa navabiti naBlessing Zulu Studio 7.
Zvokutonga nyaya dzemari nenyaya dzeupfumi hazvidi mbabvu. Izvava kuita zvembabvu izvi kurakidza kuti kudzorera kwavakaisa mari yemunomu, the reintroduction of the Zimbabwean dollar, kwakoniwa nokuti parewo market rate yeZim dollar to the US public market iri kuramba ichingokwira. Iko zvino yatova kuma 140, yatova kuma 150. Zvoreva kuti kana ivo vachitaura kuti ikonomi yakuita stability vanenge vachireva nhema dzakaimbwa na mukoma XQ baba Putit. Economy yakawondomoka. Ma prices ari kukwira tadzoka mu hyperinflation mode. Vana havana mabasa. Mishonga haiko kuzvipatara huko.
Mutemo uyu uchakonzera matambudziko akaita sei semaoni renyu?
Tichaona zvinhu zvichikwira zvichidoubla immediately. Ende tatozviona izvozvo zvimukatarisa kudhura kwakuita simendi, kudhura kwakuita shuga, kudhura kwakuita zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvabva zvakwira, kudhura kwakuita chingwa chaiko, kudhura kwakuita mafuta. Zvinhu izvozvo zvichashaika futi. Ende zvoreva kuti vanhu vanenge vakuenda kuSouth Africa, kuBotswana, kuZambia, kuMozambique vachinotenga. Zvoreva kuti vazhinji vachafa nenzara. So the first impact of SI 127 is to cause a huge inflation spike. Second impact of 127 icha increase hungori.
Munoreve apa.
So muchaona ivo vezanu PF vachiita hungori vacharamba vakabatira pa US dollars. Mukaenda kuma garage avo kana ari magarage ana zuva ana sekunda nanhasi unokutaura kuno kwandiri kuita. Ari kutocharge price in my US dollars. So there will be an economy yevarombo inoshandisirwa US dollar at 1:82 kozoya economy yezvigarananda where the US dollar will operate but in an open market rate yayo. Chekupesira chanda kutaura ndechekutaneta nokutongwa nema presidential decrees asingaende kuparliament. So chimutemo chinonzi Presidential Temporary Measures Act chinofanira kukanzurwa.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Koma simba yekuti mutungamiri wenyika adzike mitemo zvechimbi-chimbi pasina kuenda kudare reparamende unoshanda sei chaizvo? Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomudai Shechinyoka avanombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vasarudzwawo nhasi kuvasachigara weboard rePetro Trade rinoona nezvemafuta edzimotokari.
Munyika dzose pasi rose kune mutemo wakafanana nePresidential Powers yomuno. Zvinogona kupuwa masita akasiyana. Ndofunga vanhu vazhinji vakahwa pakapinda vaJoe Biden president kuAmerica kuchii vari kunosaina anoima executive orders. Ndozvazvinoreva izvozvi. VokuAmerica vanodoti paanopinda paya unonosaina anosvika chero 20 musi wokutanga. Nokuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadzirisiwe nokukurumidza.
Asi kavamwe vanoti ndobasa kare paramende vachinyoka.
Ii vanhu vazhinji havazivi kuti kuparamende tichida kupasisa mutemo. Zvinonzi zvinotanga zvamboinda muvanhu tichiita inoi consultation tichivabvunza kuita mazuva 90 kunofanira mazuva 90 imwe mitemo inonzi mazuva 90 isati yasvika pakuti yasvika pedo nokusainiwa na president. Saka zvimwe zvinhu pamwe zvinenge zvichida kuitwa nechimbi-chimbi. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndozvinozoda ma presidential powers. Saka kana zvashandisiwa ma presidential powers aya hazvirevi kuti munhu wose usingafariri unobvumirwa kuenda kukoti unosvika unoti handiafariri zvaitika izvi, handiafariri zvonzi haisaka zvasingafandi kuitika. Chazvinoreva ndechekuti kana mukava vanhu vachitoda kuenda kukoti, nyaya yandakambotaura pano takambotaura pano pachirongwa chino kuti vanhu vari kungochinja political arena, ground repolitics, vachiribisa kuparliament, vachiribisa kuma elections, vachinoripinza mukoti.
Mungatsanangura zvizere ira.
Nyaya dzamuno wakuchidza pinda mukoti idzi dziri kungopinzwa nokuti vanhu vari kuda kuchinja political arena kuti chimurenga chepolitics chomuno muZimbabwe chiitibwe mumakoti kuitira kuti vanovafarira vavone kuti ya kuri kugwiwa. Dai vaida kuchinja ma presidential powers kuparlament variko ndokwanofanira kuenda vonotaura ikoko kuti hai iyi mitemo yasu zvatakapasisa muno zvaitwa na president uyu.
Gweta vatinomudai Shechinyoka uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumatare dzimosva vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo zvikuru munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valuku malava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamudyandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotorisa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare reSupreme Court. Vanhu vashanu vakafane zuro manheru mutsaona yakaitika kumashonaland west. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olinga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 3 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa weBulawayo Arts Festival.
Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise.
Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho, amabandla ezombusazwe esematasatasa.
You are nothing in this party. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
No rotation.
We honor no election.
Ibandla leParliament yamazwe yabensundu elePan African Parliament selisolwe kakhulu ngemva kokuqhamuka kodlakela olubangele ukuphoswa kwezibhakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa oweBulawayo Arts Festival esithi kumele kuthuthukiswe limidlalo ukuhuga abavakatshela ilizwe bevela kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku sedulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlakeleli abaningi kanye labo kulondoloza amasiko koBulawayo babukele ngenjabulo ukusekelwa nguMongameli Mnangagwa, bethi lokho kubakhuthaza ukuthi baqhubeke besebenza. Kesizwe amazwi kaMongameli Mnangagwa.
iBulawayo Arts Festival siyincoma kakhulu ngoba ihlanganisa abantu abavela ezabelweni ezehlukeneyo, njalo iveza sobala ukuthi singabantu abalamasiko ehlukeneyo. Kusiya phambili ngikhuthaza ukuthi lokhu kungapheleliye kujabulise nabantu, kodwa kuthuthukise amabhizimusi kanye le-tourism.
Umongameli uchaze ukuba kusobala ukuba idolobho lakoBulawayo yilo ingcitshi kwezokulondoloza amasiko lembali yelizwe. Ukhuthaze ukuba izizalwane zeZimbabwe kumele ziphatheke ekusekeleni inhlelo ezifana lalezi. Ungezelele ukuba lokhu okuqhubeke lamhla akumelanga kube ngokwelanga elilodwa, kodwa ugatsha olubona ngezokuvakatsha iziphathamandla zedolobho ukuba ziqhubekele phambili zithuthukisa imisebenzi efana laleyi. Umnumzana Simon Mambazo Phiri, okhokhela imicimbi yeBulawayo Arts Festival, uthi kuqakathekile ukuthi abahlabeleli babukise izipho ezibukekayo.
Siyathanda ukumbonga umongameli ukuthi asixhase namhlanje. Bezamasiko, abezokujayiva, abezokuhlabela, abezoku-acta, abalali izopho lokubana bakubonise lokho elikubone namhlanje. Sithi noma ubhubhane lo-COVID lusakhona, asincedisaneni ukubana sivule imisebenzi yalabo abaphila ngamathalenti.
Umqondisi weNational Art Gallery kobulawayo umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi uthi abantu beMathebeleland yibo okumele baqale ukuthuthukisa imidlalo eyenziwa ngabahlabeleli bakuleso sabelo ngokubahlawula.
Thina ezisebenza kwezamasiko nxa abantu bepackage amasiko abo bawathengisa bawathengisela inzalo yakithi lalabo abavela kwamanye amazwe avela phandle, nxa sikhangela thina abalapha eZimbabwe, thina yinto okumele sikonsume okokuqala ama-cultural products and services akhona, ngoba yithi inzalo yakhona lapha yithi esilomlando yokulondoloza imvelo yethu yokulondoloza kwezamasiko lemidlalo. Ibulawayo lidolobho elemhlobo etshiyeneyo, kumele siziqhenye sidale ubuntu obumqoka. Ngakho nxa sesihlanganisa le tourism sokudingakala phela inzuzo ukuthi abantu baphile ngomsebenzi wezandla nongomsebenzi wenyawo zabo. So yikho kuqakatheke kakhulu ngenhlelo ezifana nalezi ezenzakale lamuhla.
Umongameli Mnangagwa obehamba lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwengwa ubekhangelelwe ukwethekelela indawo ezimbalwa kobulawayo okubalisa isithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba olufanayo umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi abantu bazathola imithi eyeneleyo yokwenqabela i-COVID-19 yona ebikwa ibisisilela. Umnangagwa wethule la mazwi emkhosini wemidlalo yokuzijabulisa eBulawayo Arts Festival. Lokhu kwenzakala ugatsha olubona ngezempila kahle lusithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 682,242 sebehlatshwe ijekiseni le. Lokhu kukhuphule inani labantu asebehlaselwe ileli gcikwane selokhu laqhamuka laya kunkulungwane ezifika phose ezingamachumi amane 39,031 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo 1,599. Kusenjalo umhlali weHarare umnumzana Dinashe Gumbo watshelwa ukuthi ijekiseni le ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere, Wilkins le Parirenyatwa kumavika edluleyo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uze wahlatshwa ekhaya lakhe eMberengwa namuhla.
Ah, namhla ngiyathaba kakhulu, sengize ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mahlebadza in Mberengwa West. Ah, ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye 5 ama centers babe sithi bona habala le vaccine yokuqala, kodwa namhla ngitholile eMaborondo and amanesa ngkhona, they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona onkama ama vaccine onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can kumele bahambe bahambe emaphandleni bayo hlatshwa le vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi kodwa ngiyanya thaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina ebe Studio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and one motivator mina ukuthi ngiyidinge le vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi ngiyalibonga kakhulu, ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi ngikuthaza abantu ukuthi bahlatshwe siprevent le COVID-19.
Manje uza kwenzani sokufanele uhlatshwe esibili? Bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhla ka 17 June kumele ngihlatshwe le. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede le process. Hayi today at least I've moved.
Lo ke ngumnumzana Dinashe Gumbo umhlali weHarare ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le esigodlweni. amabandla amancane ezombusazwe akumanyano wePolitical Actors Dialogue athi kuqakathekile ukuba abadabuka kwamanye amazwe baphiwe ithuba lokuvota kungela bandlululo kukhetho lomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangene umhlangano osanda kugqitshwa enyanga bathi lukhulunywe kabanzi udaba lokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Amalunga ePoland ahlaziye okwethulelwe idala lePhalamende zinhlanganiso ezijiyeneyo ezifisa ukuba kungeniswe kumthetho obunjwayo obizwa ngokuthi yi-Electoral Amendment Bill. Abamele amabandla ajiyeneyo bathe bafisa ukuba kuguqulwe umthetho we-Electoral Act kungakapheli umnyaka. Bafuna kufakwe iziqa emthethweni lo ezinjengokuthi abantu abakhubezekileyo emehlweni bavote besebenzisa i-braille ukwenzela ukuba bengancediswe ngamapolisa ukuvota. Njalo umsakazo kwaZulu weZimbabwe Broadcasting Corporation ubanjwe ngamandla okuthi wonke olesifiso sokuvotelwa akhulume loZulu kungela nhlawulo. Baphinde bathi bafisa ukuba abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ngobuningi babo ukuba bangene eZimbabwe bezohlolisisa ukhetho. Umnumzana Kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe obesemhlanganweni lo, uthi kuqakathekile ukuthi kube labantu abavela kwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho.
Besikufunayo ukuthi nxa kufika ukhetho luka-2023 kungabi khona ukuxokozela. Yonke imithetho ekumele ilungise sesiyilungisa khathesi. Sesifakile iproposal yethu ezahamba eparlamenti ukuthi thina sibone ngathi kuyini okumele kulungiswe ku-electoral reform lokuthi izekhi yona ngwayo iwubambe njani umsebenzi wama-election.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele udaba lokuvumela abantu ukuthi bahlolisise ukhetho eZimbabwe luphathwe ngonanzelelo.
Ilihlo likahulumende kali alicimezanga khonapho likhangele ukuthi asikesi siyethule izitha zethu sithi ngama-observers. Abantu abasitshayelela phansi sithi ngama-observers akusoze kukhande khonoko. Ngakho ke kuphelelisiwe thina isadaki iphelele isadaki ilama guidelines ayo alandelwayo nxa kuthi ukhetho yiko sikulandelayo.
Abanye abangene umhlangano lo wenzelwe enyanga bathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF kalifuni ukuthi kubuye elizweni ngesikhathi sokhetho abaphikisa uhulumende. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT uyabusola lokhu.
Kuyabe kuyadanisa kakhulu nxa kuyikuthi ibandla elibusayo eleZANU-PF liyala ukuthi amanye amazwe abuye azokhangela azohlolisisa ngesikhathi sethokhetho ukuthi ukhetho lwethu luhamba kanjani.
Kwaba nokuxokozela okumangalisayo ngomnyaka ka-2018 kusanda kwenziwa ukhetho abanye abaphikisayo besithi kalwenziwanga ngefanelo. Kodwa ababemele amazwe akuzwekazi le-Afrika bathi lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngobhubhane lwe-COVID-19 lenhlelo eziphathelane labesifazane. Ngesikhangethane. Abachuchisi besigaba seMinnesota kwele Melika bathi bafuna ukuthi ipolisa elimhlophe uDerek Chauvin owatholakala elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd agwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi abantwana besikolo besimuslim abalikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 bathunjwa ngabantu abahlomileyo ngesonto. Amabandla ezombusazwe asiqalile ukulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inkokheli yamabandla la agoqela elezanu PF, MDC Alliance, MDCT, Transform Zimbabwe, Constitutional Assembly, lamanye asekhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lephalamende laweSenate kanye lomongameli. Amabandla phose wonke aphikisayo avumelana ukuba kumele kuguqulwe indlela ukuvotwa ngayo okugoqela abalinda ukhetho ngosuku lokuvota, abadabuka kwamanye amazwe okumele bahlolisise ukhetho lolu lokunye okumbalwa. Bafisa njalo ukuba konke lokhu kwenziwe ngokuguqula umthetho we-Electoral Act ozakwenza ukuthi uhulumende alendele izifiso zikaZulu. Azangena kukhetho oluzayo na amabandla aphikisayo nxa kungaguqulwanga indlela yokuqhuba ukhetho elizweni? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Patrick Ndlovu webandla lezaphu kunye lomnumzana Thabani Nyoni, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Okathi esiZulu ezibaphakaayithembi i-information leyo ngoba beyibona ilugada lezanu PF ezingayibumba ifake abantu abalesonzi abavela ku-academic field abavela kukhethi futhi bisosayati ibe beyabo bonke bona laba abantu yibo sebona khona okwakuqala i-independence i-commission day. So sikuqala ngokubunjwa kwayo sekuze kudinge itrust kuZulu ngoba kathi esiZulu vele ibeka-election ezibaphakaayithembi ngoba babona i-election yezimbabwe i-rubber stamp yokuthi selizanu PF emandleni ukuthi iqhubekele phambili ithukuliza kuZulu yezimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Nyoni, akungene kulapho utsho ukuthi pho kuwenzakala yini ukuthi kuguqulwe i-electoral commission kube yileyi ezimele yona?
Ngizaqala ngokuthi kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi uhlupho lwethu yikuyini elizweni. Uhlupho lwethu yilokho esingakubiza ngesiclassic crisis of confidence in national institutions and processes, including electoral processes. NgesiNdebele ngikubeka ngokuthi ukuswelakala kokuthembakala kwezingatsha zikahulumende, le nhlelo ezenziwa nguhulumende kuphathele ikakhulu lalezo ezokhetho. Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise ekhethweni njalo ziphatheke lekhethweni, ngisitsho lezanu PF yangkhona. So yikho khona okuqakathekile okumele sikuzwisise ukuze sibe kwazi ukuthi nxa sikhuluma nge-electoral reform sitsho ukutshintsha, sitsho ukuthi ngezinye indlela abantu nxa kuthiwa hambani liyevota bayazibuza ukuthi ngivotelani, vele sikwazi ukuthi ngubani ozawina. Nxa kungathiwa siregisteni bathi ngiregistelani njengoba vela kulanto etshintshayo. Yabo, ngezinye indlela kabathembi ukuthi singahamba siyevota laphana kuzaba lo tshintsho, whether utshintsho lolo silitsho ngokutshintsha abakhokhelayo kumbe sitshintsha utshintsho ngokuthi kukhokhelwa njani.
Baba uNdlovu, nxa sikhangela okunye elifisa ukuthi kwenziwe kuyini
ama-election baba angayenziwa lokho okusayi-combined lokho kunama-election awenziwa i-presidential, i-MP le-council. Sikubona kakhulu ku-service delivery emadorobheni ngoba sokukhethwa lo ngiphathi lines kala laphana sokusenza ukuthi local authority i-service delivery sangcono ngoba abantu bebekhala abantu abalohlonze. Manje loku ndoda lona umgari wakhuthwa ukudliwa wasebambatha ama-election, i-service delivery yakhe yehla ngoba nxa sokuya ku-election abantu abaningi i-local authority bayekhona iyofuqela yabo esinokuseparate.
Akutsho baba Nyoni ukuthi-ke nxa kuyiwa phambili kambe kuzaguqulwa yini konke khona okwakufunwa ngabantu? ikungakahlukhetha.
Hayi, mina angiboni ngaphandle kwezinto ezilandelayo engingazitsho zenzakale, angiboni sibili ukuthi kuzaguqulwa. Lanxa even kuguquliwe futhi mana ngihle ngengeza ukuthi umumo nje the political atmosphere la ukumele utshintshe ukuthi kukhulunywa njani ngamabandla la abakhankasayo. Kothi ngube kanje ukuthi ngijone ukuthi kumele kwenzakala ezinye izinto. Ukuthi kuze kutshintshe la, kudingakala ukuthi la amabandla lawo aphikisayo azimisele ekuthini akula khetho kungalabangalotshintsho. Eminyakeni edlulileyo sinanzelela ukuthi bajayele ukuthi bangacaci ukuthi vele bafunayo. Baqala bathi akula khetho kungabi lotshintsho, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubabone sebengenile, ukhetho luqhubekele phambili. Kuthi nxa sokuphambanisekile izinto sebesiye emakhothi, sebesiya kuthi hayi laphana kuhambanga kuhle, ukuthi vele kwakungande kungande kungande, amakhothi angikhona lawo atholakale engaqhubi indlela yokukhangela ukhetho ngendlela eqondileyo.
Uthi nxa sokumemezelwe ukhetho liyabhudlukela nje selingena selisithi hayi kungani sokulungile, kodwa ligcine litshinga lisithi akula ama-reforms akhona. So kuyini okwenza ukuthi ligcine lingena kukhetho kungakalungisi into eziningi?
Ukubhoyikota ngokukhalala ukhetho kulegitimize izanupf, ukuthi ekhethweni siyalwa silala izanupf, it's not a perfect level staying free, but we are fighting.
Yeah, go go
out to give the app we fight there corner.
Yeah, go fa go dula.
If you remember in 2008 Morgan Tsvangirai pulled out. Umgabo rene wa contest head wa campaign head wa declare even that this is but they come to day one. Those are the type of people that are dealing with. Abangala inhloni ubuyikoti.
Xa lingena njoba uNdlovu uthi yena ungangeni ku legitimize izana. Lokungena lakho ekhetheni lakho yikuyilegitimize.
Lo ngumnumzana Thabani Nyoni, ingcwethi kwezombusazwe, exoxa endawonye lomnumzana Patrick Ndlovu oyebandla lezaphu belo Gibbs Dube we Studio 7. Idale lePhalamende yamazwe abensundu ele Pan-African Parliament eligcile kwele South Africa lisolwe kakhulu ngabanye ngemva kokuqhamuka kodlakela olubangelwe yikungezwani nokungavumelani ukuthi inkokheli ikhethwe njani. Kwaphoswa izibhakela kubangwa izikhundla uThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
You are nothing in this party. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
Liphendukela abayinkundla ezibhakela idale lePhalamende yamazwe abensundu eAfrika. Umeli wedale lePhalamende eSouth Africa unkosikazi Phemi Majodina wakhatshwa. OweZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes wachilwa isandla saze sanyela.
No election.
Bekuhaswana ngenhlamba kungekho lalelo munye phakathi kwabameli bamazwe ayethunjwe ngele France lalawa ayethunjwe ngamangisi. Konke lokhu bekubangwa impikiswano yokuthi umkhokheli waleli parliamente akhethwe njani. Abameli bamazwe e-Africa asentshonalanga kuyibo abaningi bafuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho, kodwa abameli amazwe asezansi ayethunjwe ngamangisi bafuna kuphananwe amathuba okukhokhela kutshintshwana ngokuvumelana. Umeli wePhalamende eZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes uvele wasukuma wayavimba ukuthi ukhetho luqale.
I do not agree with going ahead with these elections.
Asekeleni ukuqhuba ukhetho siphane amathuba okukhokhela.
To the clerk of this parliament, I submit.
Kodwa abadabuka emazweni abethunjwe eFrance abagoqela ukuphuma esikhundleni sokuba umkhokheli waleli parliamente umnumzana Roger Godo Danga odabuka eCameroon bebengafuni ukuzwa lutho befuna ukhetho uphela.
If you want to apply rotation.
Asonke lesi sikhathi besiqhuba ukhetho manje sekutheni, lokho kutshengisa ukuthi akukho ukubambana e-Africa.
Le nkulumo engihlanga kuhle kwabadabuka emazweni asezansi ezokazi kugoqela nommeli wedale leSouth Africa unkosikazi Phemi Majodina.
You people from
lingamaqini alithembekanga.
Ngemva kwamalanga amathathu kuphikiswana, ukhetho lwelamiswa iParliament yavalwa kwathi amalunga ayekwehlisa ulaka. Isikhulumeli sebandla elibusayo kwele South Africa, African National Congress, umnumzana Pule Mabe, uthi kuyayangisa okwenzeke kuleli iparlamente. Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabena uthi kusegcekene ukuthi iAfrica yehlukene phakathi.
So kuyatshengisa kakhulu ukuthi abukho ubudlelwano phakathi kwezokazi leAfrica. Thina ke njengebandla lamakomanisi kuyasihlupha kakhulu ukuthi izwe lethu leAfrica lokhu lilandela ukuthi lona ingxenye yayiphethwe kumbe incindezelwe ngamaFrench, ingxenye yayincindezelwe ngamaNgisi.
Ingcitshi kwezembali e-Africa e-University of Johannesburg, umnumzana David Monyaye, uthi udlakela oluqhamuka ephalamende luveza i-Africa elesithombe esibi kakhulu.
We see it reflecting the weaknesses of the entire AU structure.
Kukhombisa khona ukuthi ohulumende lamabandla ezombusazwe e-Africa anjani.
And it speaks of the nature and character of our governments that are there on the African continent.
The Pan-African Parliament ibunjwe ngo 2004 katamalunga ayo ngabameli bamaparlamente amazwe Africa ehlukeneyo. Iningi selikhuthaze African Union ukuthi ingenele kulolu daba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Kwezemidlalo, umqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders, uMandla Mpofu, ukhathazekile kakhulu ngokungenelisi ukulitshayela emambuleni kwabagadli beqembu lakhe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lamahlolo anyama lizadibana leqembu lobulawayo City ngensonto emidlalweni walo wesithathu kumncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi walo uMandla Mpofu futhi kuzamile abadlali bakhe babe bukhali bengabhekana lamambule.
Ngiyathabanga hlohlo. Ukuthi angahlohla amagoli engabe ngiyafuna ngikwanise ukuhlola ibhola elilodwa ngegame eChiefs, but yikho lapho embona ngani ngifuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi ukuthi ngathola njani amadlulelo ukuthi ngize ngiyefika phambili sithula ama-goals phambili. Yikho lapho ekumele sisebenze ngakho kakhulu e-training and sisebenza ngakho imini yonke ilangalize letshoni sizame ukuthi sithole amagoli.
Kweminye imidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namhlanje, iqembu lewawa le-Triangle yabe ngujikilobhanqa 1-1, okutsho ukuba umabili la maqembu athole umklomelo wawo wokuqala kusibaya sikagroup 4 njengoba ingcotshwe kwimidlalo emibili yabe idlale phambilini. Kusibaya sikagroup 1 iqembu leDynamo selinqobele ze-PC Caribe nge-1 kanya, okutsho ukuba selibuyele ladlala esiqongeni sengalani yemiklomelo lile miklomelo eyisikhombisa, kuthi ngemva kwaloku leqembu leCapes United lona elinqobele i-Rentals nge-2-1 ngolwesithathu. Kusibaya sikagroup 4 iqembu lengezi Platinum Stars ilo selihle phezu kwengalane ngemva kokunqobela FC Platinum nge-2-1 emdlalweni obusemandaba. Iqembu lenkezi Platinum lile miklomelo eyithupha munomunye, kuthele FC Platinum lile miklomelo eyisithupha, njalo ele FC Platinum liqede selilabadlali abasilele ngoyedwa ngemva kokuba imvimbi uGift Bello etshengiswe ikhasi elibomvu. Imidlalo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu leHarare City elizanqikelana khona lele Rentals enkundleni yaseNational Sports Stadium ngehola le-10 ekuseni. Iqembu leManyika Diamonds lizajukana lele Black Rhinos ngehola lakuqala emini enkundleni esakupva, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leBulawayo Chiefs lizabondana lele Chicken Inn enkundleni eBarber Fields. Ngensonto iqembu leYada lizadlala lele ZPC Caribe enkundleni eNational Sports Stadium ngehola le-10 ekuseni. Iqembu leCranbourne Bullets lizadibana lele Tenex ngasesakupva ngehola lakuqala emini, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHighlanders lizadlala lele Bulawayo City emagumeni ngehola lesithathu emini kulomdlalo ogobhozisa amathe enkundleni eNational Sports Stadium, lapho iqembu leCapes United lizadibana khona lele Dynamo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz short wave. Singakhethukani, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. umongameli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa owebulawayo Arts Festival. Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho amabandla ezombusazwe esematasatasa. Idale lePhalamende yamazwe abensundu elePan African Parliament selisolo kakhulu ngemva kokuqhamuka kodlakela emhlanganweni walo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.